manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro zvita 13/2021 makaterera ku Studio 7 nevinyore nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Chirwere ichi cheCOVID-19 handi chirwere chepovho chete kwete kana kuti chevarombo chete kwete. Chirwere chinokwanisa kubata chero munhu zvake kusanganisirana naivo president veSouth Africa kana mamwe mapresident edzimwe nyika.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Basiru Ramaphosa wobatwa nechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovhura zviri pamutemo chiteshe chemabhazi chakavandudzwa chekudzanai kugweru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi matatu nevasere kana kuti 4,738. Vanhu zviuru zviviri nezana nemakumi matatu nevasere kana kuti 2,138 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zana rezviuru nemakumi matanhatu nemanomwe zvine zana nemakumi manomwe kana kuti 167,140. Bazi rezveutano rinoti vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatanhatu zvine makumi maviri kana kuti 3,956,020 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe zvine makumi manomwe nematanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nemaviri kana kuti 2,976,972. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro, mumashoko kuvatori venhau nezuro muzinda wemutungamiri wenyika yeSouth Africa wakati mutungamiri wenyika iyi Basiru Ramaphosa vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nemusi wesvondo uye vari kuongororwa utano hwavo nemauto kana kuti South African Military Health Services vari kuCape Town. VaRamaphosa vanonzi havasi kunyanya kurwara uye vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvinokwanisika kuti munhu akabayiwa nhomba abatwe nechirwere cheCOVID-19 asi dzinoti kazhinji kacho haazonyanye kurwara. Mutedzeri wemutungamiri wenyika iyi vaDavid Mavuza ndivo vave kufanobata matomu vaRamaphosa vachirapwa. Vanhu vose vakanga vari pedyo navaRamaphosa nemusi wesvondo vari kurudzirwa kuti vaende kunovhenekwa. Svondo rapera vaRamaphosa vakashanyirawo nyika ina dzekumawirira kweAfrica dzinoti Nigeria, Cote d'Ivoire, Ghana, Senegal uye panguva yose iyi vanoti vaivhenekwa asi vachinzi havana utachiwana weCOVID-19. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaItairusike.
Danho rakatorwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaSiriri Ramaphosa rekubuda pachena vachiudza pasi rose kuti naivo vanga vabatwa nedenda reCOVID-19. Idanho rakanaka zvikuru.
Ko sei muchidaro?
Nekuda kwekuti rinodzimura nauye stigma and discrimination. Uye rinopawo veruzhinji chivimbo chekuti chirwere ichi cheCOVID-19 handi chirwere chepovho chete kwete kana kuti chevarombo chete kwete. Chirwere chinokwanisa kubata chero munhu zvake, kusanganisirana naivo president veSouth Africa kana mamwe mapresident edzimwe nyika. Saka izvozvo tinozvigamuchira, ndiyo yatinoti leadership chaiyo chaiyo iyoyo. Kwete kuvanza vanza kana munhu arwara kozenge paakubuda kana kuti asvika pakushayikwa paakunzi afa nechimwe chirwere chinenge chaangonongedzerwa, asi ivo vachitoziva kuti munhu iyeye anogona kunge afa nechirwere cheCOVID-19. Saka izvozvo tinozvitambira zvikuru.
Zvii zvamunotarisirawo kune vamwe vanenge vabatwa nechirwere ichi?
Tinoda kutarisirawo kuti vamwe vatungamiri, kwete vatungamiri venyika chete, asi nevamwe vatungamiri vangaveve kumaindastri, vangaveve kudzichechi, vangaveve kumaNGO, vese vavo tinge tichitarisirawo zvekare kuti kana kuri kunzi vabatwa nedenda reCOVID-19 ngavabudewo pachena. Izvo zvinoitawo kuti veruzhinji vazenge vachiuya neuwandu hwavo kubayiwa kana kuzvidzivirirawo zvekare, sezvo vanenge vakuziva kuti chirwere ichi chinokwanisa kubata ani nani zvake.
Mukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vanhu vanofanira kubatsira mukuvaka nyika nekusimudzira upfumi hwayo vasingatarisi kuti izvi zviitwe nevekunze. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mashoko avataura vachivhura zviri pamutemo chiteshe chemabhazi chekudzanai bus terminus mugweru nhasi vamunangagwa vati zvakakosha kuti munyika muve nezvivakwa zvechizvino zvino, vachiti izvi zvinopa hwaro hwakanaka hwekuti upfumi hwenyika husimukire. Vati kuvandudzwa kwakaitwa nzvimbo yekudzanai bus terminus nekambani yemuno yeBentech Resources Private Limited ichishanda nekanzuro yeguta reGweru, muenzaniso wakanaka wehukama hunogona kuvepo pakati pemakambani akazvimirira pamwe nemapazi ehurumende kusanganisira makanzuru. Vakurudzira veruzhinji kuti vave nechido chekuvaka nekusimudzira nyika yavo.
Iyi bus terminus yavakai hakuna rakabva ngirani, hakuna rakabva kuAmerica, hakuna rakabva kuChina. Iyi muivo muno muGweru makabvumira kuti chinhu chenu chakanaka sechichi mukavaka chinhu chenu. Ndomwana tugwe anoite nyika nevende vayo.
Mutungamiri wenyika vati donzvo rehurumende yavo nderekuti pasave nevanosarira kumashure munyaya dzebudiriro munyika. Vakati kuve nenzvimbo dzakanaka dzekuti vanorarama nekutengesa nevemabhizimisi madiki vashandire kunoenderana nedonzvo iri, uye kunobatsira kusimudzira upfumi. Vati chivakwa ichi chinoita kuti vanhu vaite nzendo dzavo vakasununguka vasingavhiringidzwe nevanozikanwa kunzi mahwindi. Vamunangagwa vati vafara kunzwa kuti kanzuro yeGweru yave kuwana mari yakawanda kudarika zvayaichiita kubva kumitero inobhadharwa kubva zvakagadziriswa nzvimbo iyi. Vakatiwo mamwe makanzuro munyika anofanirwa kutevedzera muenzaniso wakanaka wakaitwa nekanzuro yeGweru.
To do the same, but because there is no vision, Mukawamunza wa kutulia, mambo ya zamuda mshuru. Wakuti, wakumula wa waripani, wakua haya wa waripani, na mama droba. Ukawene zaitwa ni gilishi. This is the way to go.
Vamunangagwa vati havafare kana makanzuro akasiyana-siyana munyika achitadza kuita mabasa avo nemazvo. Vakakurudzira vanhu kuti vatore mukana wekuvepo kwesarudzo dzemabielection dzinonzi dzichaitwa gore rinouya kuti vasarudze vanhu vane hunhu vanokwanisa kushanda vachizadzikisa zvido zvevanhu. Mutungamiri wenyika vapeta mashoko avo nekuyambira kuti vanhu vazvidzivirire kumhando yeOmicron. Vakakurudzirawo veruzhinji kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 uye kuramba vachiita zvose zvose zvinokurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Mutevedzeri wameya weGweru vaClopas Shiri vati kugadziriswa kwekudzanai bus terminus mucherechedzo wekuti kanzuro yavo iri kushanda zvakanaka mukuita mabasa inotarisirwa kuita. Mutauriri weMDC Alliance mudunhu reMidlands vatakavafira zhou va Vati makanzuru munyika anoshanda zvakanaka asi anovhiringidzwa nekuvati kupindira kwehurumende yeZANU PF. Mumwe wevanotengesa pakudzanai bus terminals Muzvare Shuva Itagarira vaudza Studio 7 kuti vanofara nekunadzurudzwa kwakaitwa nzvimbo iyi vachiti vanoshanda vasina kumanikidzika vachitevedzera zvinodiwa pakudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Nguva yataisitengesa zvinhu zvasina kumira zvakanaka kana kumatoilets kuyaingova mvura dziga dziga. Asi iko zvino ndinoda kunyanya kutenda. Nekuti tava kugara mushedhi makasununguka hapana guruva hapana tsvina tinodota usanana chaiho udarika kumba.
Va David Kudakwashe mukuru wemabasa mukambani yeBentech vati vanofara kuti vakaona mukana wekuratidza kuti vechidiki vanogona kuita mabasa akanaka kana vakapiwa mukana. Asi vachema-chema neyavati mitero yakakura yavanobhadhariswa nekambani yeZimbabwe Revenue Authority ZIMRA vakati vakatosvitsa nyaya iyi kubazi rezvemabhizimisi madiki nekubudirira kwemadzimai.
ZIMRA inenge yakaita levy mataxes ndofunga vachida kukavhiridza vamwe vasingabhadhari, but for some of us were 100% compliant. Zvinotiremei kusaitwa vendor nesusa investor.
Nzvimbo yekudzanai bus terminals yakavandudzwa nemari inosvika 1.6 million yemadhora ekuAmerica uye ine vanhu vanopfuura mazana mashanu vanokwanisa kutengeserapo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini kudzanai Musengi.
Vamwe vemichovha inotakura veruzhinji mumaguta vakuidza mari dzekufambisa zvitevera kushaikwa kuri kuita mafuta edzimotokari mune dzimwe nzvimbo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakuidza mari dzekufambisa ndevanotakura vanhu zvisiri pamutemo nemotokari dzinozikanwa nekuti mishikashika. Hurumende yakarambidza motokari idzi kutakura ichiti vose vanoda kutakura vanhu vanofanirwa kunyoresa pasi pekambani yeZupco. Asi nekuda kwekuti ZUPCO ine mabhazi mashoma, vane mishikashika vari kutakura havo vanhu asi vachinetsana nemapurisa mumigwagwa. Nhasi vanhu vakawanda vashamisika kuti mari yekubva kunzvimbo dzinogara veruzhinji dzakaita seGadzema, Hunyani, Ganiu, Ruvimbo nechikono hono yanga yakwidzwa kubva pamadhora emunyika makumi manomwe kusvika pamadhora zana. Mumwe anotakura vanhu kubva pachikono hono kuenda muguta rechinhoi vasimbarashe jonga vanoti magaraji akawanda haana mafuta, izvo zviri kuonekwa nemitsetse iri pamagaraji anenge aine mafuta ekufambisa dzimotokari, izvo zvapa kuti vakwidze mari dzekutakura vanhu.
Chatakwidzira ndechekuti petro nezvire kangomuka ikagwamba tauni yese, saka izvezvi zvisikana tikanzi hatina petro. Petro tikada kutoiwana takuto kuiwana kumusika mutema. Musika mutema vari kudedzerawo zvekuti $3 per liter.
Asi vajonga vavimbisa kuti mafuta edzimotokari akawanikwa zviri nyore vanodzikisa mari dzekufamba.
Tichatoshanda nacho inyaya yerete kuti fitesenzi yedu isusu tiriwana nemari. Saka hatinyanya kuda kuomesa vanhu vatinofamba navo. Nekuti vanhu vatinotakura everyday uye ndo vanhu vamakastoma edu everyday one. Isusu totodzikisa price yedu kubva pa100 ipapo kusvika pa80.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutyairi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Bosi Mugo, anoti vakwidza mari dzekufambisa kuti vararamewo.
Vakari zvino nemhaka yekuti kwapasina kubva nezuro zvinonhasi tangokiyakiya kuti tese tiwane kushanda.
Mumwe mushandi wehurumende Muzvari Shamiso Maketa vanoti vashamisika vachinzi vabhadhare madhora zana emunyika nhasi mangwanani vachiti mari yawedzerwa yakawanda. Muzvari Maketa vanoti hurumende inofanirwa kuisa mabhazi eZupco akawanda kana kuti vamanikidze mota dzemishikashika kudzikisa mari dzekufamba, asi vachiti zvinonesa sezvo mota idzi dzinotakura vanhu zviri kunze kwemutemo.
Ngaitodzika dzokere pa80 bondi bos 100 bondi yakanyanya zvakutora kuti rate ya200 ka kokana ya cash ya200 watmoswipe. Ngaidzokere pa80 bondi.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana vakazivisa padande mutande ravo reTwitter kuti pakaita kusafamba zvakanaka kwemafuta kuBeira Mozambique nokuda kwemichina yekufambisa mafuta yaivandudzwa. Nasi bazi rinoona nezvekutengwa nekupinda kwemafuta dzemotokari munyika reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA razivisawo kuti nyika ine mafuta anoikwanira pari zvino pamwe nepahorodhi rekisimusi. ZERA yavimbisa kuti mukupera kwezuva ranhasi nemangwana mafuta anenge azara zvakare nyika yose. Nyika inoshandisa marita anosvika mamiriyoni mana pazuva. Bazi rezvekutakurwa kwezvinhu razivisa nhasi mumashoko kuvatori venhau kuti mafuta anosvika marita 20 apinda munyika kubva zvagadziriswa pombi yebhaira uye mamwe marita 30.9 ari kutarisirwa kupinda munyika nemusi wechina. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Batanidzwa wemamasangano mana anomirira varairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU nezuro wakaita musangano wekuzeya matambudziko akasangana nevarairidzi mugore rino ra2021 uye kuti matambudziko aya angagadziriswa sei mugore rinouya ra2022. Sachigaro weFOZEU uye vari mutungamiri weAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti dzimwe dzenyaya dzakazeiwa musangano uyu dzinosanganisira kukundikana kunyoreswa kwesangano reFOZEU kuti ringe richerechedzwa nemushandirwi, urongwa hwekuti sangano iri risangane nemakomiti eparamende anoona nezvedzidzo, vashandi nemabasa, pamwe nezvemari gore rino risati rapera, kuti vashambadze nezvegwaro reFOZEU riri pamusoro pezvinofanirwa kuitwa munyaya dzedzidzo, kunyoreswa kwebvunzo, pamwe nedenda reCOVID-19 muzvikoro. Musangano uyu unonzi wakapindwa nemasangano anoti ATUS, EUZ, PEUZ nePTUZ. Kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyu, ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamasaraure.
Musi wa12 zvita takaungana semaunions ese ari muboka reFederation of Zimbabwe Educators Union tichiona kuti gore re2021 rakafamba sei, ndezvipi zvatakagona, ndezvipi zvatakatadza, tichiita zvisungo zvekuti tingaitei gore ra2022 pamwe chete seboka. Tikaratidza kushungurudzika nenyaya yeregistration yekuramba ichiitirwa madhaka nehurumende apa tichida kuenda Department of Industrial Relations, watinoramba tichingoudzwa unongwa unongwa hunoita kuti tisakwanise kurejistwa seboka. Kurejistwa kwedu sikungorega kunaisiwa naemployer, ndo zvatinge takatarisira kuti panee pakutaurwa nhuna dzevarairidzi tinge tichidanwa kana tinge tichivadanawo kuti tise musoro pamwe chete tingagadzisisei. Asi zvinhu zvinganetse, asi zviri kutonetsa nekuti hurumende inenge isingadi kubatanidzwa wedu, asi tikuramba tichisingirira kuti tienderere mberi nekuti vatirecognize tichashandisa mamins ese ari available for us.
Ndezvipi zvimwe zvamakakurukura kana kusunga pamusangano uyu?
Muna mei gore rino takagara tikagadzira gwaro reeducation and emergency charter rataitiko kana madambudziko akaita seCOVID-19 nanacyclone dai kana achinga adzoka tinoita sei kuti vana vasarasirwe ne, tikabuda nemarecommendations atakupusha kuti achiimplementwa. Ndozvatakazosunga kuti musondo rinouya musi wemuvhuro tichange tichizosangana nemamembers of parliament atichange tasarudza kuti tilobve kuti vapushe for adoption yegwaro iroro. Tikazotaura ongororo yemalabor justice issues yedu yematicha tichitarisa nyaya yeinvigilation allowance iyo iri kunetsa kuti ibhadharwe, tichitarisa nyaya yeCOVID-19 situation yekuti vanhu vari kutambura muzvikoro vachibata chirwere pasina kutestwa, pasina compensation yavari kuwana, tichitarisa nyaya yemaleave days kuti maleave days vanhu vari kusa 123 days vachanyimwa, nezvimwe zvakawanda kunyanya munyaya yemuhuro wedu watioramba tichibira toenda paUS dollars. Tikawirana kuti seboka hatichadi kuramba tichirwa mumwe achirwa ari kwake, mumwe achirwa ari kwake, taakuda kuti tibaye tiri pamwe chete.
Izvo zvamakasunga izvi zvinozosvitswa sei kuhurumende kana sangano renyu imi risiri kucherechedzwa?
Isusu tagara tiri maunions anocherechedzwa. Vanhu vanocherechedzwa kana vangoungana vangazorege kucherechedzwa nekuti vaungana. Patinonyanyokupushira kuti ticherechedzwe ndepekuti zee tichingodawo mapepa ekuturika kana paine vanoda kuaona, asi isu hatingatadziki kutaura nepublic service nekuti ATUS inozikanwa, PTUZ inozikanwa, EUZ inozikanwa, PEUZ inozikanwa naemployer. Saka tichingoti hatichadi kungokuonai tiri mumwe rumu.
Sachigaro wembatanidzwa wemamwe masangano anomirira varairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union for ZEU uye vari mutungamiri weATUS vaObet Masaraure vari parunare kuwedza naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kudzidza kutaura mutauro wekuChina pachikoro cheConfucius Institute muKenya vanoti havasi kufara nekuti hurumende yeChina haidi kuti vataure nezvenyaya dzezvematongerwo enyika muzvidzidzo zvavo. Mumwe ari kudzidzira mutauro uyu vaJacob Ratemo vanoti vari kufara kuti kudzidzira mutauro uyu kuchavavhurira mikana yekuwana mabasa, asi vakati vanoshishikana kuti havatenderwe kutaura nezvematongerwo enyika. Hurumende yeChina iri kudzidzisa vanhu mutauro wayo kuburikidza nechikoro ichi. Pasi rose pane zvikoro 525 zviri kudzidzisa vanhu, uye pazvikoro izvi 54 zviri muAfrica. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa nhasi kuparura homwe yemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru 200 yekubatsira nyika dzemucentral America nechinangwa chekuona kuti vanhu vemunyika idzi havazotize vachienda kunotsvaga upoteri muAmerica nenyaya yekusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezveupfumi. Kupararira kunotyisa kwoita denda reCOVID-19 iro radzoka kechina zvine mutsindo zvichiteverawo kuwanikwa kwemhando itsva yechirwere ichi yeOmicron kunonzi kwauya panguva yakaipa, sezvo munyika muri kutendererawo dziwa rinonzi riringobata vanhu sekunge vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Ko, pane mutsauko wakaita sei pakati pezvirwere zviviri izvi? Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti zvakakosha kuti vanhu vazive mutsauko wechikosoro nechirwere cheCOVID-19, zvikuru mhando yeOmicron inopfungidzirwa kuti ndiyo iri kupararira zvakanyanya munyika pari zvino.
Tiri kuona kuti mazuva ano chirwere chedziwa kana kukosora flu chakanyanya chaizvo, uye zvasangana panguva ino zvakare tasangana nechirwere cheCOVID-19 cheOmicron. Saka tiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kutadza ziva kana kunzwisisa kuti yandinaye ngori flu here kana kuti iCOVID-19 Omicron variant. Ndirakushaya kupai masymptoms kana kuti zvaunotarisira kuti ufungidzire kuti chirwere chako iCOVID here kana kuti ingori flu. Kazhinji tinoona kuti munhu akaita flu chete isiri COVID ari kunyaita masymptoms akanyanya kuita sekuhetsura, kuchururuka madziwa kana kuvharika kwemhino. Ndiwo atiri kuti maupper respiratory tract symptoms ari kunyanya zvikuru kuvanhu vanenge vasina COVID-19.
Vaendera mberi vachiti
vane COVID-19 havasi kunyanya kuita masymptoms aya. VeCOVID-19 vanonyanya kuita chikosoro, kuzarirwa muchipfuva, kurwadziwa muchipfuva nekukarakata pahuro zviri kunyanya kuita kuwana neCOVID-19. Asi munhu ane flu anokwanisa kukosorawo zvakare, anokwanisa kuitawo chest pain, kurwadziwa muchipfuva, anokwanisa kunzwa kukarakata pahuro. Uye zvakare vese ane flu neane COVID anokwanisa kunzwa kupera simba majoini, kuzarirwa, anokwanisa kunzwa kudikitira manheru, kupindwa nechando, zvichisiyana zvichidaro. Asi kazhinji zhinji kana masymptoms kana zvauri kunzwa zvichinyanya kunangana nekuita mhino dzakavharika, mhino dzekuyerera madziwa uye nekusiniza kuyetsura, tinoti kazhinji zhinji haisi COVID, inenge ichingori upper respiratory tract infection yakonzereswa nemaflu.
Vachiri Panyanga vakurudzira vose vanenge vabatwa nedziwa kana COVID-19 kuti vanwe mvura yakawandisa nekudya michero yakasiyana-siyana kuti vasazonyanya kuvhiringidzwa nematenda aya.
Zvokuti kana ukangoona waita masymptoms iwaya, kurumbidza kuzvibatsira uchiri kumba usati wasvika kuchipatara. Inwa mvura yakawanda, idya chikafu chinovaka muviri, chinobatsira, chakaita semafruits, mavegetables, michero yedu yekumusha iyoyo, nengeni, tinoti vanhu ngavadye matohwe, zvinobatsira kusimudzira immunity yedu kuti tikwanise kuita simba rokurwisa chirwere cheCOVID-19 kana iyo flu yacho, zvinobatsira kuti tiirwise.
Dr. Chiripanyanga vanoti chero kunyangwe hazvo mhando yeOmicron ichinzi haina ukasha hwakanyanyisa seDelta variant iri kutendererawo munyika, Omicron inorwadza zvakanyanyisa uye inopararira zviri nyore.
Kuona chirwere cheOmicron chapinda muno muZimbabwe ende chiri kuspreada zvakanyanya stereki. Kubva musi wa 1 January December, kubva musi wa 1 December kusvika iye nhasi uno musi wa 10 December. Inini pana apa pachipatara pedu taona vanhu vandarika makumi matatu vaita positive chirwere cheOmicron ende rate yacho chikombene kumashure iri yakati nyanyei kuti in 1 week to 10 days taita vanhu about 30. Zvikuratidza kuti vanhu at least on average 3 pedzi pazuva. Varikuita chirwere cheOmicron vanhu vatatu pazuva tiri kubata kuita chirwere cheOmicron saka chapararira muno muZimbabwe ende chawanda saka naizvozvo tiri kuti vanhu rambai muchiita social distancing rambai muchigara kure nekure musashanyirane zvisina tsarukano ngatingoshanyiranai kana paine zvakosha zvatira kuti tishanyirane.
Mukuru munyaya dzekurwisa denda recovid-19 Dr. Agnes Mahomva vari kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira covid-19 senzira yekuti vasazorwara zvakanyanyisa kana vabatwa chirwere ichi.
Mukabayirwa munogona kuvharidzira kuti musabatwa nechirwere zvakasimbarara zvakanyanya kana kuti munovharidzirawo kuti musanofe nechirwere ichicho nekuti vazhinji vari kufa nechirwere icho wakaonekwa wachinge wasina kubayirwa.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru webazi rezvezvirwere zviri muropa nedzimwe nhengo dzemuviri kana kuti Department of Chemical Pathology by University of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira. Vamwe vagari vekubulawayo mazuva mashoma apera vange vachinyora pamadande mutande akasiyana-siyana vachiti mudhorobha iri muri kutenderera dziwa ravanoti rakangofanana necovid-19 sezvo vange vachidziya muviri kutadza kufema zvakanaka kurutsa uye nekutemwa nemusoro zvakanyanyisa. Mukuru mubazi rezveutano mubulawayo vamafios siya muchembu vakaudza bepanhau renewsday kuti vanhu havafanire kuvhunduka sezvo mudhorobha iri muri kupararira dziwa iri zvakanyanya vachiti kudzivirira kunoita vanhu covid-19 ndiko kwavanoitawo dziwa iri. Nyanzvi dzinoti chikosoro ichi chinogona kukonzera rufu kasarapwa kune vane makore makumi matanhatu nemashanu madzimai akazvitakura vanhu vagara vaine zvirwere zvisingarapike nevana vacheche. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzami.
Munhau dzemitambo kunetsana pakati peZifa neSports and Recreation Commission kuri kuenderera mberi zvotadzisa chikwata chemaWarriors kuita gadziriro yemakundano eAfrica Nations Cup ari kutambirwa kuCameroon gore rinouya. Zvinhu zvabva zvaitawo mwana asvadumbu mai vatsvagumusana sezvo mitambo yakawanda yeCastle Premier Soccer League yambomiswa nekuda kwekuti vamwe vatambi vakabatwa nechirwere cheCovid-19. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamomoyo avo vakambotambira zvikwata zvebaimo neCabs.
Ini ndinodaira kuti dambudziko guru ravapo nderekuti tichatamba here kuAfcon kwacho kana kuti kwete. Andipokani nezvakaitwa neSRC zvekuti vamise vakomana vekuzifa veboard. Ndinopokana nenguva yavakazviita. Dai vakangomirawo takatanga tatamba kuAfcon uko. Then vozotora matano iwayo. Ndaiona kunge zvinhu zvaikwanisa kutibatsira.
Asi nemamiriro aita zvinhu aya munoona here imi vakomana vachibudirira kuti vange vachienda kumakwikwi aya?
Iko zvino makakatano acho ari kuramba achienderera mberi zvekuti mafambiro azviri kuita tinokwanisa kutokonewa kuenda kuAfcon kwacho nekuti FIFA neCAF vanogona kutipa zvimwe zvirango zvinoita kuti tikonewe kuenda kuAfcon. Uyezve nauye kuti vakomana vatange kugadzirira zvinononoka nekuti vanofanira kunge vachifambisa nyaya dzacho kuzifa panenge pasina. Saka ndinodaira kuti ya makakatano aya ari kukanganisa mafambiro anga achifanira kuita nabvu.
Tiri kuonawo kuti mitambo yakawanda yeCastle Premier Soccer League munyika yamiswawo nekuda kwechirwere cheCovid-19. Izvi zvinokonzerawo matambudziko akaita sei kugadziriro iyi tichitarisira kuti vamwe vatambi vemunyika vanga vachitarisirwawo kuti vanga vachigadzirira mitambo yeAfcon.
Chirwere cheCovid blessing chati kanganisira mutambo wedu wenhabvu zvakanyanyisa. Asi ndinofara chaizvo nematanho ari kutorwa ne PSL kuburikidza kuedza kuchengetedza vatambi zvese nemafans vanouya vachida kuona bhora. Asi iko zvino ndinoona kuti urwere hwacho hwatipindei muvatambi, so handizivi kuti vachazvifambisa sei, asi ndodaira kuti svondo iro rino pamwe panotambwa maviri kana matatu zvakare.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamoo mwoyo vachitaura vari parunare muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anogonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.